izvi zvinoudzwa zvese zvinongotaurwa kune dzimwe nyika zvinotosvikawo kuno kuZimbabwe tichibva tangozvitaurawo kuti ko tiri kuzoonawo sei tichibva taongorora nhamba dzedu dziri pasi tichibva taona kuti tichitarisisawo zvakare kuti zvingatibatsira sei chinhu chakanaka here kuti titange kuita maaya anonzi mabhusa kana kuti kubayirawa munhomba yechitatu wamwe weruzhinji rusoti rwamboonaka nhomba imwe kana nhomba mbiri isu tinenge tichitarisa zvakadaro izvozvo kwete kungoti nekuti nyika yakati yakuita bhusa nesuwo takuita ai wakahama neshamwari tinenge tichiona isu tinomhanya mhanya tichitarisa maerero neanonzi mapublic health principles tinotoda kuti ruzhinji rweZimbabwe tipfuure target yedu ya 60% kana kupfuura vanhu vanenge vabayirwawo nhomba mbiri idzodzo maererano netinoti fully vaccinated nemavaccine etinawo muno muZimbabwe ndozvetakanangana nazvo ndozvetiri kuprioritiza asika dzimwe sainzi dzese dziri kuuya idzodzo dziri kutaura kuti maybe mabhusa angabatsira aiwa tinoramba takangotarisa tichiongorora kuti tingazoda kuzviitawo here pamberi apo asi pane zvino tiri kunyanya kunangana nekuti tivhaccinate vanhu wedu wese maererano nema2 doses yatagara tichiziya iwawo
mubvunzo wekupedzisira tichitarisa vanhu vanenge vachifa nekuda kwechirwere checovid-19 paongororo dziri kuitwa mungati vakawanda vari kufa ndo vakabayiwa nhomba kana kuti vasina
mumwe wedu mugodobori tingati vanoshandira kuri kwapathology lab yeuniversity of Zimbabwe varivo mumwe member yeexpert advisory committee yedu vakaongorora nhamba idzodzo kuti vaone kuti kana ukatarisa nhamba dzevanhu vari kufa nechirwere ichochi waunozoita mapostmortem wachianalyza data kumalebhu kwavo ikoko wazhinji wacho wakamira sei wakatititaura kuti wazhinji wacho vanopfuura 90 vanenge vasina kubayirwa nhomba zvichireva kuti zviri kutoitika kuno ndo zviri kuitikawo kumwe zvichirevawo kuti ndo zviri zviri kuita kuti tirambe tichingopusha kuti vanhu vese eoka mukabayirwa munogona kuvharidzira kuti musabatwe nechirwere zvakasimbarara zvakanyanya iyatotisevhiye dhizizi kana kuti munovharidzirawo kuti musanofe nechirwere ichocho nekuti wazhinji wari kufa nechirwere icho vakaonekwa vachinge vasina kubayirwa
excellent aiwa